pane statement ichabuda mupepera mangwana ratiri kutananguka kuti isu seZimbabwe tanga tisingaziviwo futi kuti mupurani wacho ari pati ari kupi nje statement iyo ndiyo ichatiguida. I don't have a copy of it here, but no statement yatikuisa iyo.
Asi imi seZimbabwe manga muchishandawo here nevanga vachiongorora veUnited Nations apo?
Tachishanda navo pekuti vanga vachiuya nyaya zvese zvavanga vachida zvokubatsirwa pabasa ravo tatichivaitira. Hapana chinhu chatatichivanza kwavari.
Asi sehurumende pane zvinwiwo here zvamuri kuita kuti muongorore kuti zvakafamba sei kuti anga ari munyika kwenguva yakareba kudai?
Iye zvino nokuti ava vava neripoti. Ripoti yavashambadza vakasvika nekwatiriwo. Takutarisa izvo kuti chakachii chaimboitika nenyaya yamupurani.